chengeta moyo wangu onisimuza ndije Jehova anorindira upenyu wangu anoropafaza pasarangu onisimuza
pane hundu zanakunda zandira Jesus undo yacho inemuriti pane hosha dzandapona dzandisimbisa dzazviratidza kuti ndi Maria nochengeta kodai dzisiri nyasha dza
Siri ru